Kuratidzira kwange kuchifanira kuitwa nhasi kwange kwatopiwa mvumo nemapurisa asi hakuna kuzoitika mushure mokunge kambani yaenda kudarire pamusoro. Vashandi vekambani iyi vaungana pamuzinda wekambani mangwanani muHarare uye kuratidzira hakuna kuzoenderera mberi sezvo dare reHigh Court rati tichanzwa nyaya yezesa mangwana. Gweta revashandi ava Professor Love Momaduku vaudza Studio 7 kuti mutongi Justice Owen Tagu ndio vachanzwa nyaya yezesa mangwana. Zesa iri kuda kuti vashandi vayo vese vari mumasangano akaita seEnergy Sector Workers Union of Zimbabwe, National Energy Workers Union of Zimbabwe, neZimbabwe Energy Workers Union pamwe neZimbabwe Congress of Trade Unions vasaratidzire uye haisi kuda kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ape vashandi ava mvumo wekuratidzira. Mutevedzeri wemutungamiriri weEnergy Sector Workers Union of Zimbabwe vaAdmaya Mudzonga vati zviri kuitwa nemukuru wezesa vaJosh Chifamba nevamwe kutyora kodzero dzavo.
Maeiti vaenda kudaridzi mhosva vakapuwa mvumo yekuti zitimbomira kushikira mangwana kuma 9 nyaya iyi yanzwika. Asi isu sikodzero yedu yekuti tive tichiratidzira sezvatinopuwa mubumbiro remutemo pachikamu 59 chebumbiro remutemo weZimbabwe.
Vamudzonga vati nyaya dzeuori muzesa dzanetsa uye kambani iyi inobhadhara mari dzakawanda dzeuori asi vashandi vasiri kuwedzerwa mari dzavo dzemihoro kubva muna 2012.
Nyaya yaWikney Ochivayo, murume uyu akapuhwa mari inova nyaya yakunetsa. Akapuhwa mari inoda kusvika $7 million yekuti aite project yemagetsi anotorwa kubva kuzuva yesolar kugwanda. Kutaura kwatiita nemi nhasi sozvo kutonzi Parliamentary Portfolio Committee itoriko kugwanda izvozvo kuti ione kuti sii chaicho chaicho chaita pana Wikney Ochivayo. Saka isu sevashandi tinoona kuti $7 million imari yakawanda kuti ingopuhwe munhu asina chaaita. Tinoona ipapo pane corruption. Tikanzwa humbowo hwakapuhwa naHachivhayo Mudare vaitotaura kuti inini maboard member anonzi Chizanje weZPC ndakatozivana naye kare zvematenda zvisati zvapo izvo.
Vati kambani iyi iri kurasikirwa nemari yakawanda chose mumabasa eori uye vashandi vangadai vachiwedzerwa mari dai pasina ori. Vachibvunzurudzwa nekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari yehurumende yepublic accounts masikati ano pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa mari mukambani iyi, mukuru wekambani yevaJosh Chifamba vati kambani iyi iri kunetseka kuwana mari nekuti inotengesa magetsi nemutengo uri pasi pasi. Vatiwo vashandi vekambani iyi vanogara vari mumugwagwa vachiratidzira kuti vawedzerwe mari asi vati zesa haikwanisi kuvawedzera mari. Vabvuma kuti zesa yakapedzisira kuwedzera mihoro muna 2012. Vati pari zvino zvikamu makumi matatu kubva muzana zvebhajeti rezesa zvinoenda kumihoro uye vakatevedza zvido zvevashandi zvinoreva kuti zvikamu makumi matanhatu nezvina zvinenge zvave kuenda kumihoro uye zesa haikwanisi kuita izvi. Paramende iri kuongorora kambani yezesa nenyaya dzakawanda dzeu pamwe nekushandisa mari zvisina mwero izvo zvave kuita kuti vashandi vayo nhengo dzeparamende pamwe neveruzhinji vagunun'une. Komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto yakatozivisa kuti ichakoka vakuru vakuru vehurumende pamwe nemakurukota ayo muongororo yayo yezviri kuitika mukambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.